mutedzeri wemunyori wezvemitemo bato rezanupf vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru webato remdct vadouglas monzora tikavabvunza kuti vanoona sei mashoko avamunangagwa.
Chakanyanya kukosha ndechokuti vanhu vanotaura mashoko asi pamwe pacho tinoona kuti mashoko chete awanzobatsira zvavo. So muenzaniso wamugabe vachitora mhiko muna 1980 vakataura the famous reconciliation speech, asi takazoona vamugabe vaakutiponda, takazoona vamugabe vaakuuraya nyika. Asi nhasi vamunangagwa vataura zvinhu zvakati kuti. Chetezera vataura iwo kuti maelections ariko gore rinouya, iyo inyaya yatotambira zvikuru. Chechipiri vataura kuti sarudzo dzinenge dzachena, uyezve vanhu vanenge vari safe, vanhu vachachengetedzwa. Asi chikuru chatinoda ndechekuti zvitsauro mashoko chete zvive zvinhu zvinoitwa into action. Tinoona kuti pa 7 years vakanga vari party yegovernment yamugabe. In fact, vakanga vari one of the key ministers wamugabe. Saka nyaya yakaitika ivowo vanoshare blame yacho. Saka tanzwa zvavataura hongu, asi tida kuona action yacho. Tida kuona kuti masoja anenge munyaya dzesarudzo. Tida kuona kuti Zimbabwe Election Commission ine tina ma CIO here. Tiri kuda zvakare, chikurukuru chatiri kuda ndechesidzo dzakachena, uyezve sarudzo idzi dzichisupervisiwa neUnited Nations. Tiri kuda United Nations kuti isupervise sarudzo idzi, nokuti masoja akapindira. Akapindira nenyaya yokuti akanga achishushikana.
Tichitaura navamangwana vati muri kutaurirana nenyaya dzekuti sarudzo dziitwe dzakachena semapato matatu. Ndo zviri kuitika here izvi?
Zvinhu zvataka tichingoita on and off tiri pasi pamugabe hazvina kumbofamba, but zvazvisingafambi. Ivo vamangwana vacho vanonyatsa kuzviziva kuti pazvizhinji zvatakataurirana tikawirirana zvikasaitwa. Takawirirana kuti kuti vaya vavabereki vakabva kuna Malawi, Mozambique, Botswana, Zambia vanofanira kurejista kuvhota zvisina dambudziko. Takabvunza zvakare kuti hatifaniri kunge tiine nyaya yeproof of residence. Takawirirana izvozvo asi hazvina kugadziriswa. Saka isu tiri kutaurirana ikoko zvisingazogadziriswi hakubatsiri. Taakuda kuti the party dialogo yacho inge iine simba yekudirecta Zimbabwe Election Commission kuita zvinhu zvinoita kuti sarudzo dzedu dzichene. Asi kutaurirana kwedu hakunei hakunei nezvinozvipo nemapurisa nemaCIO. Saka tirikuda kuti actions dzinge dziripo kusava kuora chete.
Uyo anga ari munyori mukuru webato remdct vadouglas monzora vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo, avo vainge vari muusungwa hwemauto vakarohwa vasati vaendeswa kumapurisa kuRoseville Police Station, vasati vaendeswawo zvakare kuchipatara cheparare renyatwa uko vari pari zvino, vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare ramajistrate nhasi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga.
Mashoko iwayo takagamuchirawo sesangano reHuman Rights Watch kuti vaChombo pavakatorwa nechisimba usiku 1 November 14 nemauto anga akapakatira pfuti vanhu vakapaza gedhe, vakapaza musha wavo, madhoo nezvimwe, vakavatora vakavarova zvakasimbarana zvese nemudzimai uyezve kuti vakazoiswa mumapurisa papaya kuti vachizoenda kumatare edzimhosva. Asi inyaya yatinokurudzira kuti mutungamiri wenyika vamunangagwa ngavaiongorore nekukasira chaiko, nekuti hazvisi pamutemo kana munhu achinzi ane mhosva mapurisa ngaamusunge, zviito pamutemo, kwete kuti anotorwa nemasoja orohwa kuti kwakasira mberi vanonzi vachombo vanga vakasungwa kumeso vasingakwanisi kuona kuti ndiani svondo rese vakavharwa kumeso vasingakwanisi kuona. Izvi hazvitenderwi pamutemo weZimbabwe. Kukanganisa kana kuri kuziva nemhosva hatisi kuti vanga vasaenda pamberi mumatare ezimhosva, asi munhu ane mhosva anoendeswa kumatare ezimhosva otaurirwa mhosva yake otongwa oonekwa kunzi mhosva yachona anayo here kana kuti kwete. Hazvinaki kuti mauto vatore mutemo kuuyisa mumaoko mavo.
Tiri kunzwa kuti vachombo vachamiswa pamberi pedare mangwana. Kana nyaya yakamira mamiriro akaita iyo nyaya yavachombo iyi, dare munenge muchitarisira kuti riite sei?
Pane zviviri kana zvitatu zvinofanira kuita. Chekutanga ndechekuti dare rikaona kuti munhu akapambwa akatorwa zvisiri pamutemo akasungwa zvisiri pamutemo akachengetwa kwenguva isina kufanira, nekuti mukati memaawa anosvika 48 munhu anofanira kunge atopinda pamberi mumatare ezimhosva. Zvino vachombo vakachengetwa kwenguva inosvika svondo vasina kuchombo pamberi pedare rezimhosva, kureva kuti nyaya yavo inenge ichifanira kutongoraswa nekuti vakakodzero dzavo dzakatyorwa zvakanyanya. Uyezve nyaya huru ndeyekuti vakarohwa vakaitwa kasira mberi. Zvinofanira kuti zvionekwe kunzi iko zvino vane mukana here wekuonana nemagweta avo uyezve nehama dzavo. Asi tinoshora zvikurukuru unhu hwemauto hwekuita vanhu kasira mberi vangataure kuti mhosva ndeye, ngavarege mapurisa aite basa ravo kana Zimbabwe iri nyika yakasununguka sezvataudzwa navamurangakondi vavagadzwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuEgypt anoti vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevashanu vakaurayiwa mumosque nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero mudunhu reSinai Peninsula muguta reBeit Arbed. Vanopfurikidza mwero ava vanonzi vakauya nedzimotokari ndokukanda mabhambo vasati vatanga kupfuura vatendi. Aive mhanyi ane mukurumbira zvikuru muSouth Africa, Oscar Pistorius, awedzerwa makore ekugara mujeri kusvika pamakore 13 nemwedzi mishanu. Pistorius akabatwa nemhosva yekupfuura nekuuraya musikana wake River Steenkamp muna 2013. Dare repamusoro rainge ramutongera kugara mujeri kwemakore matanhatu, asi dare repamusoro-soro ndiro razowedzera chirango ichi. Vamwe vagari vekwaZvimba kumusha kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanofara nekusiya basa kwavo vachiti hapana budiriro yavakaitira. Arthur Shigoriwa akashanyira kwaZvimba ndokuti panyaya inotevera.
Vakawanda vevagari ava vanoti vanopembera nekufara pamwe nevamwe munyika nekusiya basa kwavaMugabe vachiti hapana budiriro ine musoro yavakaita kunze kwemugwagwa wavaishandisa kuenda kumusha kwavo wakagadzirwa zvinhu zvichiri zvakanaka munyika. Vagari ava vanoti kunze kwemugwagwa mukuru uyo unobva kunoton kusvika pakutama vakavakira dzimwe mhuri 10 dzimba idzo dzakadzingwa pavakavakira imba yavo huru pedyo nekutama mission. Mumwe mugari wekwaZvimba vafidherezi Chinyanyi vanogara pedyo nepamba pavamugabe kwaZvimba vanoti vanofara nekusiya basa kwavamugabe sezvo pasina budiriro yavakaita sezvinofunga vanhu vakawanda munyika.
Muno ndodaira kuti ndimuna kwasa kusvika padanho kuti tafara zvikuru. Ndisamuchiona kana pana apa ndofunga muno maZimbabwe kuti takafara. Takafara chaizvo nenyaya iyo yekuti mukatendera mukanyatsotarisa mukatendera muno hamuna development. It's one of the underdeveloped places muZimbabwe. Zvinhu zviri pasi chaipo chaipo. Tingataura edu zvakawanda asi mukatarisa development yemuno mamuna. Ndipo kana kutendera kwamungaite muno munozoona kuti hamuna development.
Mumwe mugaro wekwaZvimba vaAmos Masiyarwa vanoti vanotsigira zvakaitwa nemasoja kumanikidza vamugabe kusiya basa vachiti hapana budiriro yavakaita maZvimba. VaMasiyarwa vanoti vamugabe munhu ane rusarura sezvo vakaitira hama dzavo dzepakutama zvakanaka asi vachikanganwa ruzhinji rwemaZvimba pamwe nemunyika.
Hamuna kana development yavakatoita vanhu vakatozvidevelopera vega iwe chavo vaitouraya nokuti kuno kwaZvimba kutori wesi zvitori dzimwe nzvimbo dzitori nani kwaZvimba hakutorina kana chakambosimudzwa kana bhohoro cheremburako vanhu vakutotitira nhonga svosve nemuromo chavangangoita nekuti vane kagurupu kavo chete pamaresettlement vaehama avo vavakera dzimba chete nevanhu vakaisira magetsi nokupa mvura naivo pache zvavo nekukuzvirimira kuiti yavo vanhu vese havana chavainazvo vavakabvisa panzvimbo pavakazonoita zireserva chavo pavakavhara nejurawo.
Amai Belinda Kasanze vanoti vanofara zvikuru nekusiya basa kwavamugabe vachiti kwasara bato rezanu PF kuti ribude muhurumende.
Isusu vanhu vekuno nechiitiko chakaitika ichi takachigamuchira zvedu asi hazvisati zvanyatsodzika patiri kuda. Chatiri kuda isusu ndechekuti zanu PF ngaibva yatobva. Chese chinonzi zanu PF takachitarisa isusu tiri kutongoona huri kuhuori chete. Hapana anogona kutiitira zvatinoda. Ngaitombobva zanu PF kutobva ngaibve.
VaMasiyarwa vanoti hurumende yebato rezanu PF hapana zvavanokwanisa kushandura sezvo vamunangagwa navamugabe vari mumba mumwe chete munobikwa mbodza.
Zvose zvaamugabe zvaana munangagwa zvakangofanana. Havamunangagwa havana shanduka vanonza nekuti namugabe vana vemunhu mumwe chete.
Asi mumwe muvakidzani wavamugabe aramba kudomwa nezita uyo anopiwa zvekudya kamwe chete pagore pakisimusi anoti haafari nekusiya basa kwavamugabe asi anoti hapana zvekuita sezvo zviri izvo zvavepo uye kuti vakabvuma kusiya basa.
Kuzvino zvatongopo ndotungazeta kuzvitaka zvazvida ndozvatongopo. Saka vakasainira nawo vakataura kusaina faini kuti chinzvimbo chake chachiri chake kavakabvumawo kusaina faini. Vari kuasepta kuti tingaita sei ndozvaita sei ndozvatopo hapana zvokuzviita.
Vamugabe vakasiya basa svondo rino mushure mekutonga nyika kwemakore makumi matanhatu nemanomwe apo vakatorerwa masimba nechisimba nemasoja achiti ari kugadzirisa nyika mushure mekusawirirana kwakanyanya mubato rezanu PF. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Kana wakatongozvarwa neskiri rako iroro chitongofamba neskiri rako kunyange uchipaisa manjiri yako iyayo chitongopaisa neskiri rako nekuti takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita munhu wege. Vanorara na 6 isusu tinorara na 10 pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni pavanofamba nefuti isusu tinofamba na Jesu. Takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita munhu wege. Takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita munhu wege.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Father Fidelis Mukonori avo vaive muyananisi pakati pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakuru vemauto vanoti kuratidzira kwakaitwa nevanhu ndiko kwakazopa kuti vamugabe vabvume kusiya basa. Human Rights Watch yoshora kushungurudzwa kwavachombo vari muusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndichiti musare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.